chirongwa ichi chakakoshana kuti chinobetsera vana kuti vadzidze chirungu chinozovabetsera kuti vakakura vawane mabasa iyezve vakwanise kudzidza kune dzimwe nyika kana kuti muno muZimbabwe. Nhasi pamabiko apa tatine vana vanga vachiintrodusa paprogram iyoyo. Iva vana vachadzidziswa kuti vakwanise kutaura chirungu, vaite confidence building. Iyezve ambasada Watson vanga varipo vakurudzira vana ava kuti vashandise mukana wavapiwa. Iyezve haisiyo nyika yega Zimbabwe iri kubatsirwa nechirongwa ichi, kune dzimwe nyika dzakawanda kwairi kuitwa. Kati kuno muZimbabwe tafara kwazvo kuti tichakwanisa kuita chirongwa ichi kuBulawayo nekuMbare kuHarare.
Tanzwa kuti muchange muchishanda neimwe kambani irimo muBulawayo inonzii?
Kambani yatiri kushanda nayo inonzi Hawkeek, non-governmental organization inoshanda nemachechi vanoparidza shoko raMwari.
Vana vasarudzwa vanga vachibva munzvimbo dzipi?
Vana ava vari vana vanoshupika, vari disadvantage. Vakasarudzwa on the basis yekuti maparents avo havakwanisi kuvabetsera kuti vaende kuchikoro, iyezve ivo futi vari disadvantage. Asi vanowanikwa vane mukana wekuti vadzidze, because ndoo mukana wavo wavanawo. Izvezvi vachakanganwa nezvekubhadhara maschool fees nezvimwe zvinhu zvekutsvaga zvezvikoro, because vari kuita program iyi.
Muchange muchivabhadharira zvemaschool fees here kana kuti zvinofamba sei?
Vari kubetserwa nemaschool fees ekuzvikoro, iyezve vari kupinda muchirongwa ichi chichange chine matanho akawanda sereki. Mamwe acho ndeyekuti vachakwanisa kuvhakachira zvimwe nzvimbo zviri muno muZimbabwe nezvimwe zviri outside the country. Iyezve vachakwanisa kuita mamwe malessons echirongwa chechirungu savasingakwanisi kuita pazvikoro zvavo. Vanenge vachienda kuzvikoro asi vachiita maextra lessons echirungu nemamwe maprograms anoenderana nekuvadevelopa confidence building yavo, kuti vakwanise kuva vanhu vane confidence kugara munzvimbo nevamwe vavo vanowana. Varobva kuzvikoro zvakawanda zviri muBulawayo, vamwe varobva kuyeshati, vamwe David Livingstone, iyezve vamwe vari muno muguta reBulawayo kuzvikoro zvinenge Cape Town, Zinikazi, Tshabalala nezvimwe zvakawanda wanda zviri munomu.